Ma instructions ataka piyo na mashara ndiye kuti number one. Constitution ni MDC nitala kuti president akarizaina kana akafa. Pane urongwa wakarongwa nekushe kuti anozo mugara kubva ipapo anonga ari ani. Zvotazve mukatasa constitution kuti ndi vice president wawo. Vice president wawo anonga akaelektwa pa Congress. Saka nyaya iripo ndeye kuti munhu akaelektwa kuita vice president ne MDC pa Congress ndi Dr. Thokozani Kupe chete. Saka pakazoshaya Morgan Tsvangirai musi wa 14 February, ma instruction ndeye kuti zvona vachamisa vakamuka vava kuti ndiwo president weparty. Zvisirizvo zviri mubumbiro remutemo weMDC yacho. Maistructions atakawana tichiverenga futi constitution yeMDC itori nekuti vanosarudzwa pacongress ndivanani. Muconstitution yeMDC hamuna mapresident anodarika umwe chete. Mungone provision yemutedzero wapresident 1 napresident 1.
Saka nyaya iyi inonzi kwariini mudare vamutungura?
Isu takafaila court application tamirira kuti ivo vapindurewo. Vakapindura votozoita maheads. Saka zuva rekunzwikwa chara hatingazvizive kuti ringanzwikwa zvarini.
Asi makasvitsawo here vachamisa nevamwe vatiri kuona vamunonzi makasvitsawo mastawo kudare kuti vange vaine chekuita nenyaya iyi. Makasvitsa here mapepa ekuvazivisa?
Sherif akati vasevha nemapepa sondirapera here. Vane mazuva gumi kuti vapindure mapepa atakavasevha. Kubva sherif wekuHarare ndiaka seva vachamisa na secretary general na acting chairperson deputy sheriff ari kuBulawa ndiaka no seva Dr. Thokozani Kupe ikoko.
Asi tiri kunzwa kuti vamashavira vamuri kumirira ava hanzi havasi nhengo yeMDC.
Zvokwadi kana vakukudza inyaya vakawerenga vanoona membership card reclient yedu iripo pa application iri kucourt. So my instructions atakapiwa nemunhu ane membership card iri valid yekumusangano weMDC. Saka naizvozvo shureyo ndekuti kubumburo remutemo rawo reMDC ritedzwe naani nani zvake.